chibiti cha tatu.
Ndodzose zungura ndodzose museve. Mucharitsa zvese zungura museve. Mandinzo muchato mabhisa matanda munzeve. Sound remadhara dhara yedu haripere. Ndodzose zungura ndodzose museve. Museve, museve, museve. Museve, museve, museve. Museve, museve, museve. Haripere, haripere, haripere. Ndodzose sound fanika magetsi. Sound rinodiwa nemavhetsi. Sound rinotangisa mashetsi. Ngoma dzinobata moyo kuita ngeneria. Vachadzirovaka kweze kweze ndati vachadziridza muaria. Sungura ndoyakatanga musade kuzeze saundi rangabva kudhara. Ndoyakatanga ndoyairohwa nemadhara madhara kudhara. Musati matanga kutaura pamabhiti imi vapana. Kudzoka kwesungura muchatopera mawacha. Kurudunura ndandichete mandandichete vachati ndiye chete. Mufana uya wepakete atsuka auya auyazve. Kunyangwe pandichagohwa vachati uyuyu aiva lejendi. Shoni wevhi vaudze kuti zvakaendwa zviriko mberi mberi. Mucharidza zvese sungura museve. Mandinzo muchato mabhisa matanda munzeve. Sound remadhara dhara yedu haripere. Ndodzose sungura ndodzose museve. Museve, museve, museve. Museve, museve, museve. Museve, museve, museve. Haripere, haripere, haripere. Kudzosa makare makare todzosa. Tava kuda ngoma dzinotifadza vapana vava kuimba vachinosa. Kweze voti found of trepsu hava iguru. Tavasa kompeya trepsu hava ndevanhu vakuru. Trepsu yopisa mukomo muzade kuzeza mungatopa prono. Inini ndofadza mastona ndofadza nyangwe vakarohwa nengoma. Apa chicharira muchachiona. Icharira kwezeka muchachiona. Mucharidza zvese sungura museve. Mandinzo muchato mabhisa matanda munzeve. Sound remadhara dhara yedu haripere. Ndodzose sungura ndodzose museve. Museve, museve, museve. Museve, museve, museve. Museve, museve, museve. Haripere, haripere, haripere.
Tudema dhara.